This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri ndira 27 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
China yenyorerana chibvumirano neAfrican Union chichaita kuti China ibatsire mukuvakwa kwenjanji dzenzvimbo dzechizvino-zvino dzinopfuura nemunyika dzose dzemuAfrica.
Vasevia Kasukuwere voita nendeshure pachikumbiro chebato ravo chekuti Manicaland imbomisa vaimbova munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato iri vaDidmas Mutasa.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
China yanyorerana chibvumirano neAfrican Union chichaita kuti China ibatsire mukuvakwa kwenjanji dzechizvino-zvino dzinopfuura nemunyika dzose dzemuAfrica. Chibvumirano ichi chichatenga zvitima zvinomhanya sebara zvichashandiswa munjanji idzi kugadzirwa kwemigwagwa inobatanidza nyika dzemuAfrica pamwe nekuvaka nhandare dzinoshandiswa nendege dzemhando yepamusoro-soro. Kunyangwe hazvo izvi zvichatora makore akawanda kuti zviitwe, Zimbabwe ichabatsirika nawo zvikuru nechirongwa ichi. Mutori wedu nhau Sandra Nyaira, uyo ari kuAddis Ababa, Ethiopia, anotipa nyaya inotevera.
Chibvumirano ichi chanyoreranwa pasi nasachigaro weAfrican Union Commission, amai Nkosazana Dlamini Zuma, pamwe nenhumwa yeChina kuAfrica uye vari mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekunze kweChina, Vazhang Ming. Vazhang namai Dlamini Zuma vati chibvumirano ichi chichaona nyika dzakaita seZimbabwe dzichiwana njanji nemigwagwa, zvese zvichabatanidza nyika dzose 54 dziri muAfrica. Amai Dlamini Zuma vati izvi hazvisati zvakamboitwa munhoroorondo yeAfrica. Vapembedza chibvumirano ichi vachiti chichaunza kubatana kweAfrica, mafambiro ari nyore, mabasa kune vechidiki nezvimwe zvakanangana nebudiriro. Vati chibvumirano ichi chasimbisa ukama hweChina neAfrica. Vachitaurawo pachiitiko iti, Vazhang vati zvinorwadza kuti vanhu muAfrica kana vachida kufamba nendege dzimwe nguva vanomanikidzwa kutanga vaenda kuEurope kuti vachinje ndege inenge ichienda kune imwe nyika yemuAfrica. Vati zvinhu zvakadai zvichapedzwa nechibvumirano chaitwa ichi. Ukuwo amai Dlamini Zuma vativo nyanzvi dziri kushanda zvakasimba kuti dzione kuti basa rakakura kudai richada mari yakawanda zvakadii. Kunyoreranwa kwechibvumirano ichi kwaitwa kumucheto wemusangano weAfrican Union Summit, uko mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vari kutarisirwa kupinda uye vachizopiwa matomu okuita sachigaro weAfrican Union. Ndakaamirira Studio 7 muAddis Ababa muEthiopia. Ndini Sandra Nyaira.
Zvichakadaro, madzimai mazhinji emuZimbabwe neAfrica yose ari kupinda musangano muAddis Ababa ine zvirongwa zvinoenderana nedingindira remusangano weAfrican Union rekukurudzira madzimai. Sandra Nyaira weStudio 7 aita hurukuro nemumwe mudzimai anoshanda munyaya dzevanhukadzi nevanasikana, muzvare Salidura, avo vari kutenda vatungamiri vemuAfrica nekuuya negwara iri, asi vachiti vanofanira kuita zvavanenge vatenderana kwete kuzoita pamunondo pamusasa.
Musangano uyu musangano unotifadza isu semadzimai emuno muAfrica, kunyanyanyanya semadzimai emuno muZimbabwe, nokuti zvinhu zvinofadza kuti madzimai paanotora zvigaro zveutungamiriri, sepakatorwa chinzvimbo chekutungamirira African Union namai Nkosazana Zuma. Tirikubva tatoona zvazvinobatsira nokuti vabva vashanda vakabva vaita kuti gore rinei rive gore rine mukurumbira rinokoshesa kuti madzimai vange vanowana zvinoita kuti zvikwanisiro zvakakwana kuti vave vanova mune zvekuita kuti budirire yeAfrica iyo inoenderera mberi.
Takatarisa nyaya yevatungamiriri muAfrica umo vazhinji zhinji varume. Ndezvipi zvingaitwe kuonekwa kuti zvavanenge vabvumirana izvi mukati mevhiki rino zvinozoonekwa zvichiitwa iye yatingati pachirungu implement kana kushandiswa kuti zvechokwadi madzimai asimudzirwe pachokwadi munzvimbo dzose mukati meupenyu?
Tinati gwara ratorwa neAfrican Union rekuita vari kutiwo maconsultations ekuvhunza nyanzvi dzakasiyana-siyana nevanhu vari muzvigaro zvakasiyana-siyana vari muhurumende, vari mumasangano akazvimirira ari ega nevari kubva kunyika dzakasiyana-siyana kuti vese vave vanoita mubatira pamwe kuti vataure kuti zvii zvatingaita kuti nyaya zvisungo zvatiri kuita izvi zvive zvinoendeka uye zvive zvinokwanisa kunge zvichipuhwa zvikwanisiro zvazvinoda kuti vanhu vakwanise kunzwisisa kuti urongwa huripo hwakamira sei, zvinodiwa zvacho kuti urongwa huhuwe hunowanikwa huchisvikika ndezvipi.
Mushare Sali Dura, vanorwira kodzero dzemadzimai muZimbabwe, vanga vachitaura vari parunare muAddis Ababa kuEthiopia, naSandra Nyera weStudio 7.
Zvakadaro, kunetsana kunotyisa kuri kuenderera mberi mubato reZANU-PF uye kwave kupa kuti dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dziti zvichanetsa kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakwanise kubata usachigaro hweAfrican Union neSADC uko bato ravo richibvira. AU iyo iri kuita musangano kuAddis Ababa iri kutarisirwa kudoma vaMugabe sasachigaro sezvo pari zvino variwo mutedzeri wasachigaro. Kazhinji mutedzeri wasachigaro ndiye anowanzozotora chigaro chekuva sachigaro wacho. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vaimbotungamira sangano revadzidzi rezinasu vaBlessing Vava tikavabvunza kuti vanoona vaMugabe vachikwanisa kubata nyaya idzi dzose here.
Handioni vaMugabe vachikwanisa kubata mabasa ese aya, asi semazviro atinoita vaMugabe munhu anokara, munhu asingaguti zvinenge zvaanenge apakurirwa, munhu anoda zvinhu zvakawanda, munhu ane nhafu. Asi tinoonazve kuti panyaya iyoyi vaMugabe havana hanya zvakanyanya nezviri kuitika munyika munomu, nokuti tikada kuzongorora tinoona kuti vaMugabe pakangopera kongiresi yavo vakabva vaenda kunyika dzinofura mhepo pavakaenda kuzorori nemukadzi wavo. Asi tinoona kuti nyika yedu igari pamarumananzombe nyaya yeekonomi, zvinhu zviri kungoramba zvichioma zuva nezuva. Asi hatisi kuona kana ndingati the will kubva kubato reZANU-PF uyewo kubva kuna vaMugabe kuti vanoda kugadzirisa zvinyunyuto zvese zviri kune vana vezimbabwe kunetsa kuri kuita zvinhu zvemunyika inoyi. Saka vaMugabe haasi munhu ane hanya yakanyanya chaizvo nekuti vagadzire zvinetsa munyika mavo. Apa tikuonazve vasati pavakangobva kuzororo ravo vakabva vatomanyira kuenda kuZambia. KuZambia kwakune sarudzo dzangatisari dzataurwa kuti ndiana anga ahwina. Saka tinoona kuti munhu anongokambira-kambira zvinhu zvekutarisa kune zviri kuitika kune dzimwe nyika, zvitarisa zvichitika kune imwe imba yepanext door make iyi musina kumira zvakanaka.
Bato reZANU-PF ranga rambovimbisa kuti panopera kongiresi yaro muna zvita zvinhu zvinenge zvagadzikana mubato umu, asi tiri kungoona bata murefu bata mupfupi ichienderera mberi. Zvii zviri kukonzera kunetsana uku semaonerenyu?
Nyaya iri kunyanyonetsa mubato reZANU-PF kuti ibato ranga rave nezvimapatopato zvakawanda kana tati mafactions. Izvi zvichikonzerwa nenyaya yaMugabe yekuti ndivo vega vanofunga kuti vanokwanisa kutonga bato iri. Saka nyaya yesuccession muZANU-PF kuti ndiani achatora chigaro vaMugabe pavanenge vabva inyaya icharamba ichinetsa muZANU-PF.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vaimbotungamira sangano revadzidzi rezinasu vaBlessing Vava vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo nhengo yepolitibhuro yeZANU-PF vaMunyaradzi Paul Mangwana kuti tinzwewo pamire bato ravo.
VaMugabe mutungamirira akaibva panyaya dzokudhila namachallenges angawanikwa munyika pasi rose rinozviziva. So munhu akanyatsotungamirira hondo yechimurenga vakasunungura nyika vakaona kuti nyika yavo yava navanhu vakadzidza, hapana chinombowanetsa. Kudhila nemaproblems omusadhak havanetsi nokuti vanenge vachishanda nemastructures arimo musadhak, troika irimo, mapast chairman esadhak arimo, vese vanhu itimu yavo inovabatsira kuti vanomaneja sei apa naapa. Kana paya panyaya dzeau hakuna chinondetsa zvakare. AU inotungamirirwa nomunhu anoruzivo panyaya dzama relations emu Africa madam Ngosazana Zuma vanenge vachiwa betsera isu ZANPF macho vakanyatso sarudza team yavana yavakomana vechidiki vane njere kuti vadhele nema challenges esani kuna kubuda mupati ivo ndibaba wokungopa ruzivo vachipa guidance pakupa guidance akuremi nokuti vane vanhu vanovabetsera mupati vane vanhu vanovabetsera mugovernment vane vanhu vanovabetsera
asi ka vamwe vamangwana vari kuti vangatungamire chii muAfrica iyo Zimbabwe yacho yakatarisana nematambudziko munyaya dzezveupfumi nezvimwe
hakuna chinotadzisa vamugabe kutungamirira Afrika nokudawo kuti Zimbabwe yakatemerwa zvitarafu ndozvakonzeresa kuti ikonomi yavo inese asi notwithstanding that nekuda kwenjere dzavamugabe we have been able kurarama kubva 2000
vamunyaradzipo mangwana inhengo yepolitbureau yezanupf vanga vari parunare muHarare.
Vanoona nezvekurongwa kwemisangano muZANU-PF vaSevia Kasukwere nhasi vaita nhende shure pachikumbiro chebato ravo kumanikaland chekuti vaimbova munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato iri vadidhimasi Mutasa vadzingwe. Mutorodo wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatoro venhau pamuzinda webato ravo paZANU-PF headquarters nhasi vakasukuere varamba mashoko avakataura kwamutare nemuvhuro ekuti vamutasa havasi kuzodzingwa mubato zvichitevera kuramba kwavari kuita kucherechedza kongresi yakaitwa muna zvita. Vakasukuere vati bato ravo harisi kuzomira munzira yeprovhinsi yavo yekumanikaland kana ichida kuti vamutasa vadzingwe. Zvichakadai vakasukuere vati nhengo dzeparamende dziri kufungidzirwa kuti dziri kutsigira vaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru hadzisi kuzodzingwa muparamende vachiti hapana mhosva dziri pachena dzadziri kupomerwa. Vati hapana umbowo hunokodzera kuti nhengo idzi dzidzingwe muparamende pamwe nemubato uye vati musangano wavo wakabatana zvikuru zvekuti vakatogadzirira kupinda musarudzo dzemuna 2018. Vakasukuere vatorawo mukana uyu kuzivisa kuti vagadzirira zvakakwana sebato kupinda musarudzo dzechipiri dzekutsvaga vamiri veMount Darwin West pamwe nechirimanzu Zimbabwe.
Tiri kufara kuti musangano wedu waita urongwa hwekusarudza vachazenge vachitimiririra mumatare uyezve zvinhu zvatichataura mangwana mudare repolitbureau. Vatiri kufara chose nevanhu vasarudzwa vatatumirwa nemusangano.
Vakasukuere vazivisawo kuti mudzimai wavamunangagwa ndivo vachamirira bato musarudzo idzi kuchiri mhanzu Zimbabwe.
Tina mai munangagwa ndo vakasharwa nemhuri yekumidland saka tichazenge tichitaura zvose izvi mangwana mudare repolitbureau.
Sarudzo dzekutsvaga vamiriri vechiri mhanzu Zimbabwe pamwe neMount Darwin West dzakatarisirwa kuitwa musi wa27 kurume asi bato reMDC Renewal Team rinoti ringangoenda kumatare sezvo richiti mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe havana kutevedzera mutemo pakubuda nezuva iri. Nekune rumwe rutivi MDCT inoti haisi kuzokukidza musarudzo idzi ichiti hapana kuvandudzwa kwemitemo inobata mafambisirwo esarudzo zvinozoita kuti sarudzo idzi dziitwe zviri pachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Makateerera kuStudio 7, tiri kutevenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 12080, ne 15455 kHz pa shortwave. Musangano wevashandi vehurumende wanga wakatarisirwa kuitwa nhasi pasi pesangano reApex Council unonzi watadza kubudirira mushure mekunge mamwe masangano arega kuenda kumusangano uyu nezvikonzero zvisati zvazivikanwa. Vanoruziwo nezvemusangano uyu vanoti wanga uchitarisirwa kubuda nechisungo panyaya yekuti vashandi voramwa mabasa here kana kuti kwete. Zvinonzi masangano mashanu chete kubva mumasangano gumi nemana anomirira vashandi vehurumende ndiwo aenda kunzvimbo yanga ichitarisirwa kuitirwa musangano uyu iyo inonzi yanga yakakiyiwa. Mumwe musangano wakaitwa masvondo maviri apfuura unonzi wakanga wasunga kuti masangano aende kunengo dzavo kunonzwa kana dzakanga dzichitsigira pfungwa yekurangwa mabasa ozosangana nhasi kuti azeye zvinenge zvabva kunengo dzavo. Asi zvinonzi masangano evashandi aya haasi kuwirirana panyaya yekurangwa mabasa iye. Tabata mukuru weZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA Vasifiso Ndlovu kuti tinzwe mafambiro aita zvinhu.
Musangano wacho hauna kuzobudirira nemhaka yekuti kune vamwe vange zvichitarisira kuti vasvike musangano wacho vasina kuuya. Vanzi vange vabatikana nezvimwe zvito mabasa avo akasiyana-siyana. Saka hauna kuzobudirira kuzanhasi.
Saka musangano wakuzotarisirwa kuitwa riini?
Izvozvo tichazokokwa nachairman weAPEX hatisati taunzwa kuti uchaitwa riini musangano wacho.
Zvii zvanga zvichida kukurukurwa pamusangano wenu kuti tinonzwa vamwe vachiti panga pachida kusungwa nyaya yekurangwa mabasa kana estrike?
Hongu yange iri nyaya iyoyo kuti timbonzwa kuti sezvo marinye zvanga akataurirwa muvhiki akapera yekuti chendai kumasangano enu mokurukura nezvazvo mouya nenhinduro. Tange tiuya kuzotamira mhinduro dzacho kuti zvii zvapangwa kumahinyen zvasiyana-siyana ivavo uyeiyezve tione kuti tiri kusangana here munyaya yacho iyoyo.
Asika kune vamwe vanhlovhu vari kuti chii chingaramwirwa mabasa nevashandi vehurumende pachionekwa kuti hurumende yakatozivisa kare kuti zvinhu zvakaiomera?
Izvo zvinoda vashandi chaizvo kuti vazvitauri vega, asi nekuonera maonero edu ndezvokuti tagara tichidzi isusu inzira yestrike iyo haisi weponi inogona kushandiswa kwari zvino. Yange iri nyaya iyoyo chete yekuti itauri nhasi.
Vanga vari mukuru weZimta Vasifiso Ndlovu vari parunare muHarare neStudio 7. Tabatawo munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe avanoti vakatyamadzwa nedanho ratorwa nemanga masangano anoti anomirira vashandi rekuseenda kumusangano uyu.
Taenda kwatinosiita musangano kuPSA tasvika kuchinzi kwakabhukwa boardroom ndokunzi musangano wakuita kuZimta. Tikazotoenda kuZimta kuya tasvikako ndokuzoona tiri maunion mashanu chete anosanganisira PTUZ, ZIMTA yacho, KOLASI, inonzi Democratic Teachers Union, inonzi PEUZ, neinonzi Rural Teachers Union. Ndokuona kuti vamwe reps of civil service yese yanga isipo, vamwe utungamiri hweAPEX hwacho hwese ndokuti haukwanisi kuuya kunze kwavakundani chete. Saka tangotanga kushamisika kuti ndinodavira sekuti panga pavhoitwa mumwe musangano unova wakaitwa, tisingazivi kuti wakaitwa kupi nguvai, unenge wakangonzi vanhu musaende kumusangano iwoyo kureva izvo kuti tangosara tiri patakapedzisira tiri pakuti musangano hauna kuitwa. Zvichemo zvino handina kuadreswa APEX Council yacho yangova rumwe rumwe.
Saka izvi zvinorevei muhondo yenyu yekurwa makabatana sevashandi?
Zvinoreva izvo kuti vashandi vemuZimbabwe vari kutengeswa neutungamiri hwavo. Vashandi vemuZimbabwe vari kusiyiwa vachinyeperwa nemasangano anenge achingovatorera mari.
Mamwe masangano evashandi vehurumende anenge angasingatsigiri pfungwa yekuti paramwe mabasa. Imi sei muri kuramba muchidanya yekuramwa mabasa?
Isu hatina kuti tiri kuda kuramwa mabasa. Tiri kuti ikodzero yemushandi kuti kana achinge ati ndoda kustrike hazvisungisi hazviurayisi zvataa kuitwa nezvino kuti kudzimba dzedu tinotadza kurara tisingotero.
Vanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7.
Gweta riri kumirira vatyairi vemagonyeti vekambani yeMainline, avo vakakanda mapadza pasi svondo rapera vachiratidzira kusafarira kwavo nemabatirwo avari kuitwa nekambani iyi vapo machiridza. Vanoti nhasi vaita misangano nemagweta ekambani iyi kuti vakwanise kuyananisana. Vamachiridza vanoti misangano iyi icharamba ichienderera mberi kusvika zvinhu zvagadziriswa. Vashandi vanodarika makumi mashanu vapinda musvondo repiri vakamisa motokari dzavo kumabhodha enyika nemuHarare vachiramwa mabasa. Mumwe wevatyairi wedzimotokari idzi ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti Godwin Mafira Kureva anoti mabatirwo avari kuitwa nekambani iyi ari kuvashungurudza. Magweta anomirira kambani yeMainline vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti vasangana nemagweta evashandi vekambani iyi asi havakwanisi kutaura nezvavatenderana. Mavelas Mhlanganya uyo weStudio 7 aita hurukura navamafira kureva kuti tinzwe zviri kuitika.
Ndaana makore mana ndiripo pakambani iyi, asi mabatiro ari kutiita namashandisiro ari kutiita asiriwo, nokuti isusu tiri vanhu vanongoshanda. Mari dzedu ndingati kubvira pandashanda mari haisati yambowedzera kwamakore mana iwayo. Mari yandiri kutotambira kuzoti tingatoti yakatodzikira pamari yandaitambira kubvira pandatanga basa. Right. Yechipiri, mukadzi wangu haabvumirwi mumota yandinofamba nayo, anonzi iye ino anofanira kutoti ndinofanira kumuonera ari meters away from the truck. Takakureva kuti inini ndiri munhu anofanira kugara asina mukadzi, vatongodi kuona chinchonzi mukadzi. Saka sikuziva kuti vanokurudzira chifambi here, endi inini ndoshandira mhuri, ndoshandira mukadzi, asi mukadzi wangu havo mota yandofamba nayo.
Saka apa mafunga kuita sei, uyezve makawanda sei vanotyaira marori aya?
Ikambani hombe ine mota dzakati wandei, asi pari zvino dzinoita cross border dzinosvika kuma 120. Takanga takwanisa kupinda muZimbabwe iri kuma 53, saka ndidzo motikari dzakamira pari zvino.
Pane vamboya vachitaura nemi here imi sevashandi?
Vari kumbozama kuuya, asi mauya vari kutoita kuratidza kuti vana vanhu vane mwoyo yakaipaka. Vari kutozama kuuya, kuzama kutitorera motikari, zvokuti isu tiri kuchema chii, tiri kuda zvipi zvatiri kutiwo ngatiitirwa, vasi kutombozvitarisa. Chavava kuda kutoita ndechekuti kutitorera motikari dzatiinako kutiwo vadzokere nemota dzavo.
VaGodwin Mafira kureva vanotyaira marori, uye vanga vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 vari parunare muHarare.
Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa nhasi vaudza paramende kuti chikwereto chehurumende kunyika nemabhanga ekunze chichakwira kusvika pamabhiriyoni manomwe emadhora kana hurumende ikatora chikwereto chebhanga guru renyika sezvairi kuronga pasi pemutemo weReserve Bank Debt Assumption Bill. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mudare National Assembly apo bhiri raverengwa kechipiri, vachinamasa vati chikwereti chekunze cheRBZ chave pamamiriyoni mazana matanhatu emadhora, uye kana bhiri rikapasa zvinoreva kuti chikwereti chenyika chekunze chichakwira kubva pamabhiriyoni matanhatu nechidimbu kusvika pamabhiriyoni manomwe emadhora. Vatiwo kutorwa kwechikwereti cheRBZ nehurumende kuchakwidza chikwereti chehurumende chemukati menyika kusvika kubhiriyoni nechidimbu chemadhora kubva pamamiriyoni mazana mana nechidimbu. Asi vachinamasa vati hurumende isati yatora chikwereti cheRBZ ichatanga yaongorora kuti chikwereti ichi chakamira sei, uye vati bazi rezvemari rave kutoita izvi. Bhanga reRBZ rakaita chikwereti che$1.35 billion apo raita mabasa asinei naro, asi araitumwa nehurumende kana kuti quasi physical, uye chikwereti ichi chave kutadzisa kuti bhanga iri riite basa raro nemazvo. Mamwe mabasa aitwa nebhanga iri pasi pechirongwa ichi kutenga zvekurimisa, matarakita, motokari nezvimwe nekuzvipa kuvanhu pachena. Pasi pemutemo uri kuzewa muparamende, hurumende iri kuda kutura mutoro kubva kuRBZ nekutora chikwereti ichi, asi nyanzvi munyaya dzeupfumi Vanyasha Muchichwa vanoti zvinoshamisa kuti hurumende iri kuda kutora chikwereti ichi asi iyo ichitadza kubhadhara zvikwereti zvainazvo nechakare. VaMuchichwa vati vese vakatora zvinhu kuRBZ vanofanira kubhadhara, kwete kuremedza hurumende nezvikwereti asi vakatora zvinhu varipo. Zvichakadai, pane chikwata chevemabhizimisi vekuFrance vapinda munyika nechinangwa chekuzoongorora mikana yekutanga mabhizimisi muno. Vari kutungamira chikwata ichi vaGerard Wolf vati Zimbabwe ine mukana wekuita mabhizimisi wakanaka chose, uye makambani ekuFrance anoda kutora mukana uyu kutanga mabhizimisi muno. Chikwata ichi chichange chiri munyika kwemazuva matatu. VaMuchichwa vati vanobvumirana nemukuru wechikwata ichi kuti Zimbabwe ine mukana wakanaka wekuita mabhizimisi, asi vakati chakashata chete mitemo yenyika yakaita semutemo wekupa masimba munyaya dzeupfumi kuvatema vemuno, iyo inovhiringidza vemabhizimisi vekunze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Vanhu vanosvika mazana matatu vakapona pakuurayiwa mukamba yeAuschwitz muGermany vaungana nhasi muPoland vachicherechedza makore makumi manomwe vasunungurwa kubva kutapwa nemauto emuSoviet Union. Vanhu vechiJudha vanodarika miriyoni imwe chete vakaurayiwa muPoland munguva yeWorld War II. Tatenda gumbo yeStudio 7 aita hurukuro naPastor Edmo Perez Amandishe Maramwidze vanoti muJudha mutema kuti tinzwe zvezuva iri.
Isifu kwa tiri zinareva kuzadikito kwa magwaro, rimba yaduri chokura mwari, unikuwa tunosonga nara kubukura Ezra, tunosonga nara kubukura Jeremiah, tunosonga nazo kubukura Isaiah, tunosonga nazo, mbukura, kumungu kuna malaka ya kutosonga nazo, kutuma zoku pedisira, nchia zosora, nimangu wandaka mwanya kuma kumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakumakum
kurangarira iro zuva riye ratingatire Holocaust Memorial Day vasvitsa 70 years nasi. Imi se vamo vakabva kuIsrael iko zvinorevei kwamuri?
Isusu zvinonyatsa kutaridza kuti zvirokwazvo zvirokwazvo Mwari anechokuita nerudzi rwake ende Mwari anechokuita nesu ende dzete dzinotsoredza pedo ramwari nekutinyatsa kuona kuti Mwari pese panenge atamwa majudha anotambura kakuda kutarira mujudha uchida kuona rokovhama unongotarira pamujudha kakuda kuona marupofadza amwari unongotarira pamujudha kakuda kuona kuhasha dzamwari unongotarira pamujudha kakuda kuona rudo rwamwari unongotarira pamujudha saka isusu tiritsoredzapamberi pamwari kuti tepa kuti tisogera pamberi pamwari nekuti zvokwazvo ndorudzi rwodiwo tikatarira nguva nesusu kwamagariro isu yatanga tiita tanga tionguva vanhu vanosemiwa vanonzi vabva kure vanhu vakadai vanotiitaiglory kwatiri zvinhu zvanga zvichikutinetsawo magariro anenge anga achikutinetsa why because turudzi rwakasadzwa namwari ende kushayiwa kwakunhambi dzakaonekwa dzakasongana nadzoedu kuana Poland kuana German kuana kwese kwese kuku zvinotibatawo nesusu wose nezeka nekuti ndivo vanhu vedu.
Tine urombo vateereri uyo angari Marvelous Muhlanganya uyo Studio 7 achita hurukuro naPastor Edmore Perez amandishe maramwidze.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa rusarura ruri kuitika muSouth Africa.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchirudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panhamba dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk. Kukambo happy birthday kubva kuna Leonard Karikoga Ishakata tichiridzira vakomana nevasikana vose vepa Studio 7 iyo yasvika makore gumi nemaviri yatanga kutepfenyura sezvo nguva yedu yapera jonga yakai timbotarisa musore nawo zvakare. China yonyorerana chibvumirano neAfrican Union chichaita kuti China ibatsire mukuvakwa kwenjanji dzechizvino zvino dzinopfuura nemunyika dzose dzemuAfrica.
VaSevia Kasukuere voita nende shure pachikumbiro chebato ravo kuManicaland chekuti vaimbova munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato iri vaDidmas Mutasa vadzingwe.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri.
Nenwenyu Blessing Zulu, tokusiyamina Chris Gande naJonga.